Mai Marita Ndlovu, mudzimai ane makore makumi mana nemana uye vanogara kumaruwa ekuvunziwa kusiya chilava kana kuti Ward 10 kubhinga. Amai Ndlovu ndemumwe wemadzimai makumi matanhatu nevashanu vari muchikwata chevunziwa Women's Club, icho chine madzimai anorarama nekuruka mabhasikiti anozivikanwa kunzi Tonga Baskets. Amai Ndlovu, avo vane vana vatatu, vanoti vakadzidziswa zvekuruka mabhasikiti naambuya vavo.
Basa iri ndakaridzidziswa nambuya vangu ndichiri mwana mudiki. Vakandidzidzisa basa iri ndakaritora ndakakurawo ndichiziva kuruka. Yezvi ndiri kushanda neklabhu inonzi Vunziwa. Pavunziwa apa tinoruka matonga baskets achinoita tichiwana mari.
Nzvimbo yebhinga iri kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kwenyika kunove kuchamhembe kwedhamu guru reLake Kariba. Kunyange hazvo nzvimbo iyi ine mukurumbira munyaya dzekushanya, veruzhinji vanogara kumaruwa ebhinga vanhu vanotambura zvikuru sezvo nzvimbo iyi isinganaye mvura yakawanda. Amai Ndlovu nemurume wavo ndevamwe vevanhu vashoma vane misha yakavakwa zvinoyevedza munzvimbo iyi. Amai Ndlovu vanoti kuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwakwanisa kushandura upenyu hwavo.
Kunoku kuvunziwa inzvimbo yakaoma, mvura inonaya iri shoma, so pakuruka mabhasikiti ipapa ndo patinowana raramo. Ndine musha wangu nemurume wangu, tinobatsirana pakuita mabasa. Baba vemusha vanoita basa rekuvaka, ini ndoitawo basa rekuruka. Saka baba vakawana mari, ini semudzimai wavo ndowana mari, tobatsirana pakuchengeta mhuri. Hezvi takavaka musha wedu tichibatsirana. Ini ndanga ndichiti ndikaruka mabhasiketi angu ndikawana mari, tonyatsoronga zvakanaka. Ndakatengawo simenti tichibatsirana nababa pakuvaka dzimba dzedu.
Ambuya Maria Mleya havanyatsoziva kuti vakazvarwa gore ripi uye ndiwo munhu chete wezera ravo akwegura ari muchikwata chevunziwa Women's Club. Ambuya Mleya pachavo vanotaura vega kuti havachanyatsoona, asi vanoti kuruka mabhasikiti chinhu chavacharega chete nekufa. Vanoti vakakura vachidzidziswa zvekuruka izvi nevakuru vaivewo mberi kwavo uye ivo vakadzidzisawo vamwe kusanganisira vazukuru vavo vaviri vanovewo muchikwata chevunziwa Women's Club.
Nava zvikuru Marito ndakavafundisa kuruka, zvinhu ndakava kuziva ngavalova.
Ndine vazukuru vari two. Vazukuru ava ndakatovabatsira nekuvadzidzisa maskills ekuita zvemabhasiketi izvozvo. Vazukuru vangu ava ndinavo mugrupu mwandiri mumomo, saka vari kuita zvemabhasiketi navo. Iko zvino vatova masinia mabest weavers, vakutorarama nemabhasiketi.
Amai Sylvia Mleya avo vasiri hama yaambuya Mleya ndeimwe zvenhengo yemadzimai anoruka mabhasikiti. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti chinhu chagara chiitwa nemadzimai akawanda munzvimbo mavo, asi vanoti kuve muchikwata nevamwe uye dzidziso yavakawana kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega rezuvo pakuti vatore basa risebhizinisi kwavabatsira zvikuru. Amai Mleya vanoti kuruka mabhasikiti vari muchikwata uku kwabatsira kusimudzira upenyu hwavo.
Nzvimbo yatinayo iyi hatikwanisi kuwana chikafu, kunopisa, asi totenda zvikuru nebasa iroro ratiri kuita. Rinotibatsira tikaruka mabhasikiti edu, tinovatengesa, tiri kudzidzisa vana vedu, tichiwanawo kutenga chikafu kuti vana vedu vabatsirike. Basa iroro ratiri kuita tinoritenda zvikuru.
Mabhasikiti anorukwa nemadzimai ekubhinga aya anofarirwa nevanhu vakawanda kusanganisira vashanyi vanobva kunze kwenyika avo vanoatenga kushongedza mudzimba dzavo. Kunze kwekuvadzidzisa zvebhizinisi, sangano rezuvo rinonyanya kubatsira madzimai aya nekuvatsvagira vanotenga mabhasikiti avo. Panotengeswa mabhasikiti aya panguva imwe chete, mudzimai mumwe chete anogona kuwana madhora anosvika mazana matatu emadhora ekuAmerica. Muzvare Eunice Mwinde vanoshanda nesangano rezuvo. Vanoti basa remadzimai iri rakambovhiringidzwa nekuda kwechirwere cheCovid-19, asi vanofara kuti upenyu hwemadzimai aya huri kushanduka.
Madzimai anga achiita mabhasiketi weaving kudhara nevana mbuya vavo, asi isusu takazopindira tichivapa matrainings eempowerment nemaskills akatotisiyanei pamagroups edu atinoshanda nawo. Tinovatsvagirawo market nemabhasiketi wavo vachisapota mhuri dzavo. Zvekuti tiunganise madzimai pamwe vachiita mabhizinesi zviri nani. Ipapo kana vachiungana vanounza maskills akatotisiyanei, vachisheya maproblems, vachingobatsirisana kusolva maproblems avo. Pakazouya corona ma problems akatoti one day kuzimba saka ndokukosha kwekuunganisa madzimai pamwe
sangano rezuvo riri kushanda nezvikwata zvemadzimai zvinomwe mumaward matanhatu pamaward makumi maviri nerimwe ari mubhinga uye rakatanga kushanda nemadzimai aya mugore ra2017 basa riri kuitwa nemadzimai ekubhinga rinoratidza kuti vanhu vanogona kuwana raramo kubva muzvinhu zvavagara vachiita kana vakave nemaonero matsva ndakamirira studio 7 pasi achilava township kubhinga ndini kudzana musengi.